Apo bazi rezvemari pamwe nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vari kutora matanho akasiyana siyana ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu munyika zviri kutoratidza kuti zvicharamba zvichienda kumawere sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Izvi zvinonzi nenyanzvi idzi ndizvo zviri kukonzerawo mitengo yezvinhu kuti irambe ichikwira mumadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paJohns Hopkins University muBaltimore mudunhu reMaryland muAmerica muzvinafundo Steve Hank vakazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti inflation yepagore muZimbabwe ndiyo yave pamusoro-soro pasi rose vachiisa pazvikamu chiuru nemazana maviri ane makumi maviri kubva muzana kana kuti 1220%. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Callisto Jokonya vanoti kana vachitarisa madonhero akaita dhora remunyika mumasvondo maviri adarika vanoona inflation iri kutaurwa navaHank iri yechokwadi.
Tisingazivi zvedu kuti inflation makalkulatora akanoita sei, asi nemazuva apfuura svondo mbiri dzapfuura idzi ichokwadi kuti mari yedu yeZimbabwe yakadonha zvakanyanya kupfuura 100% pasvondo mbiri idzo dzapfuura.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwira, asi vachiti
nenyaya yekuti mitengo yezvinhu muno muZimbabwe inonyanya kutarwa vanhu vakatarisa paexchange rate yeZimbabwe dollar neUS dollar, zvinobva zvaita kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe dollar irambe ichikwira. Saka zvechokwadi hyperinflation iripo, asi kuti 1200 inogona kunge yanyanyisa kuwandisa yataura, nekuti vaHank vanowanzotaura zvakanyanyisa kukwirisa kuita sekuoverstate imwe inflation yacho.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti paita dambudziko rekuti vanhu munyika vari kungoziva kuti zvinhu zvakwira mumadhora emunyika asi vasingazivi kuti zvakwira zvakadii.
Dambudziko riri kuitika muZimbabwe nderekuti Zimstat haichatipi mastatistics eZimbabwe inflation. Saka ndo dambudziko iroro, tiri kungoziva kuti zvinhu zviri kukwira zvakanyanya in Zimbabwe dollar terms nekuburikidza nekudonha kwakuchiita mari yemuno tichienzanisa nemari yekunze. Bari kuti tizive kuti zvakwira zvakadii in Zim dollar terms ndo ichallenge yatinayo iyoyo. But makaona even mablended inflation rate edu ari pamusoro-soro zvakanyanya tichienzanisa. In fact muAfrica tiri panumber 1 tichiterwa neSudan, ndo imwe nyika inge ichinetsekana nenyaya dzeinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeBullion Group International uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vane maonero akasiyana nevamwe.
Profesa Hanke vanovhundusa vanhu. Vanovhundusa vanhu nematauriro avanoita pamusoro pekukwira kwemitengo yezvunhu panyika yedu yeZimbabwe. Hongu ndinoziva kuti mitengo yakakwira zvakanyanyisisa, mari ikashayiwa simba pamwedzi uno watabva, asi handifungi kuti zvinhu zvakanga zvashata sematauriro avari kuzviita. Hatisati tasvika ikoko.
Saka dambudziko riri munyika iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yezvigadzirwa zvinobva munyika, kwete kungomhanyira kutenga zvinhu kubva kunze. Nyanzvi mune zveupfumi dzakawanda dzinopomera hurumende yacho mhosva yekukonzera matambudziko aya kuburikidza nekudhinda mari yemunyika, asi pasina zvigadzirwa zvakawanda zviri kubuda munyika zvichitengeswa kunze.